Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 17, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorambidza nhengo dzebato reCCC kuungana dzichicherechedza Day of the African Child kuchinoi muchireme kusunga vamwe makumi manomwe nevasere nezuro muHarare. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti ichakamirira vana muzvina bhizimusi vatatu vanosanganisira vaWiki Notivayo avari kufungidzirwa kuti vakaita zveuori kuti vape mativi avo panyaya iyi. Vatongi vedare guru High Court vatsva vanotoreswa mhiko paine kurudziro yekuti uwandu hwevanhukadzi huwedzerwe mune remangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emuchinoi nasa arambidza vechidiki vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuita mhemberero dzeInternational Day of the African Child. Izvo zvinotevera kusungwa kwedzimwe nhengo dzebato iri nezuro muHarare mushure mekunge dzaungana nechinangwa chekucherechedza zuva iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaAmos Baya avo vange vachifanira kutaura nevechidiki ava pamahofisi ebato ravo vati mapurisa amuka akazara pamahofisi avo zvekuti vechidiki havana kuzokwanisa kupinda pamahofisi kuitira kuti vacherechedze zuva reDay of the African Child.
Hauna kuna toendere mberi tanongosvikaoa zvakadaro tikati konhai veduwe kodambudzikonderei zvikanzi havuna kuzvisa mapurisa tikatozvisa mapurisa here tamusangana pahofisi yedu inozikama komusangano yose tinoita paofisi imwe chete iyoyo pasina madisturbance anomboitika manguva nenguva ko zvazodini zvikanzi hati we are operating under instruction.
Vachibaya vaudza Studio 7 vari kuchinhoi kuti hapana kana munhu mumwe chete asungwa. Vatiwo vanoshushikana kuti vari kurambidzwa kuita misangano pamahofisi avo.
Saka ndinokadzi kachose kuti ko shuwa shuwa chinovhunduka mapurisa chimbori chiiko kuti vanhu vaungana kuti vapemberere zuva ravo rinova recognized international day rinongozikamwa richingoitwa gore negore.
Chakadai nhengo makumi manomwe nesere dzakasungwa kumba kwemumwe mukuru weCCC vaJameson Timba apo dzaipemberera Day of the African Child dzichamiswa pamberi pedare mangwana. Rimwe remagweta evasungwa ava vamarufu maNdevere vati vasungwa ava vane zvichemo nemabatirwo vakaitwa pavakasungwa nemapurisa.
Vazhinji vasungwa kana kuti vose vasungwa vakarohwa panguva dzekusungwa vakanyikwa mumvura inotonhora muswimming pool yepavatimba. Vanhu vazhinji vamwe vakachoka makumbo vamwe vakachoka maoko. Vazhinji vari kunge vachirwadziwa.
Vatiwo vamwe vevasungwa vari kuchipatara uye pane mumwe mudzimai akatyoka makumbo nemaoko.
Vazhinji vacho vari kuti vese hapana mhosva yavakapara nekuti vanga vasiri panzvimbo yejekerere kana nzvimbo inogona kuti munhu aninani zvake anobva kwaabva akarga achisvika ipapo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatanza vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vechidiki vari kusungwa vachirambidzwa kuita misangano yokupemberera kodzero dzavo.
So kusungwa kwakaitwa vanhu ava mayouth even kurambidzwa kucelebrate zuva iri zvaitika kuchinoi zvinhu zvinorwadza chaizvo kana takatarisa kodzero dzevanhu vatinoti mahuman rights.
Zuva reThe Day of the African Child Rino cherechezwa gorere garega musi wa chikumi 16 pa chirangarirwa kusungwa kana vechikoro veku South Africa muna 1976. Zuva iri rakatanga kucherechezwa neAfrican Union muna 1991. Ndaka mira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
Vatongi gumi nemumwe vedare repamusoro vagadzwa nhasi mushure mekusarudzwa neJudicial Service Commission. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati kugadzwa kwaitwa vatongi ava kucharetswa kutongwa kwedzimhosva munyika.
Chinobatsira nyaya dzinge dzichiitwa nenguva dzisagarise dziri kumadzitande dzikasire kuitwa.
Mutungamiri wesangano rinomirira magweta munyika, Relo Society of Zimbabwe, amai Rumbidzai Matambo, vati wokuwanda kwevatongi kwakanaka nekuti kunoita kuti matare atonge mhosva nekukasika. Sivati havasifara nekushomeka kwemadzimai pavatongi vagadzwa nhasi. Pavatongi gumi nemumwe vagadzwa nhasi, vatatu chete ndivo madzimai. Vanongorora nyaya dzemagariro akanaka evanhu vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti kunyange kuwanda kwevatongi kwakanaka, zvakakosha kuti vatongi vaite basa ravo vasina divi ravakarerekera.
Asi chiri kuti netsa izvino ndechekuti tiri kuona kuti vamwe mazita ari paya pane vanhu vakadomwa navamunangagwa, vanhu vanotozivikanwa kuti ndo vakaita mukurumbira yekutongera vanhu vanopikisana nehurumende nemitongo yakaomarara. Kazhinji zhinji vachinyimwa kodzero dzavo dziri pabumbiro romutemo dzebheo dzekuti vatongo vachibva kumba. Taiona vahopo chingono vakatobvawo shungurudzwawo vachibvisirwa gweta ravo ravanga raivamirira vaBeatrice Mtetwa.
Asi vaziyambi vanogaro taura kuti vatongi vanoita basa ravo pajekerere uye hurumende haipindire pamashandiro avo. Zimbabwe yave nevatongi vedare repamusoro makumi mana nevatanhatu. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.
Commission inorwisana nehuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti yamirira kuti vanamuzvina bhizimusi vari kufungidzirwa kuti vakaita zvehuori vachishanda necommission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vazvipire kumahofisi ayo kuti vape mativi avo panyaya iyi. Vanamuzvina bhizimusi vanoti vaWikineo Chivayo, vaMike Chimombe navaMoses Mpofu vakadongwa neZaki mugwaro rakaburitswa necommission iyi nezuro vachinzi vanogona kunge vakapara mhosva yekuchenesa mari zviri kunze kwemutemo mubasa ravanoti vakaita neZaki rinosvika mamiriyoni makumi mana emadhora ekuAmerica pakutengwa kwezvikwanisiro zvekufambiswa kwesarudzo dzakaitwa gore rapera. Vachivayo navamupofu vanonzi ndinodzokorora vamupofu navachimombe vanonzi vakanyorera gweta ravachivayo tsamba vachitaura nezvekufambiswa kwemari iyi. Tsamba inonzi neZAC iri kuburitsa huori. Vachivayo vanonziwo vanofanirwa kubvunzurudzwa nekuda kwemashoko ari kutenderera pamadande mutande anonzi ndeavo vachitaura pamusoro pemari idzi. Asi vachivayo vanonzi vari kuramba kuti mashoko aya ndeavo, vachiti panogona kunge pakashandiswa michina yechizvino zvino kuvandudza izwi ravo kuti rifanane neravo. Hatina kukwanisa kubata vatatu ava kuti tinzwe mativi avo. Ngatinzwei mashoko asachigaro veZaki vaMike Ureza pavabvunzwa neStudio 7 nezvenyaya iyi.
Takaona kuti zvakakodzera kuti tibeidze vanhu tinyatsovabvunza kuti nyaya yavo iri kutangira kupi ichienda kupi. Hazvaigona kuti tingoti pangotaurwa kunzi ndakakupa mari tovatati sungai vanhu, kwete. Mutemo une zvaunofanira kuteedzera. Saka ndo zvatanga takamirira, takazoburitsa statement taona kuti pazvasvika apa evidence yaburitswa apa iyi inokodzera kuti tidaidze vanhu vacho vese vari kumenishenwa apa vauye vatitsanangurire tigowana pekutangira. Ndo patava. Saka ipo zvino shoko rakafamba, tinotarisira kuti vachauya. Kana vasina kuuya tinoenda kwavari. Pana Mike Chimombe, Moses Mpofu naWikineo Chivayo. Ndo vane Mike Chimombe na Moses Mpofu vane document rakaburitsa ewikini yochivayo ane audio yakaburitsa saka toda kuvabvunza kuti vachitsanangurire kuti apa vairevei uko kuvairevei towana pekutangira.
Vanga varisa chigaro vekomishen inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC vaMichael Reza vachitaura neStudio 7 vari muHarare. Evans Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
MuZimbabwe yatove garo ziva kuti makaona veZimbabwe Anti-Corruption Commission kana mapurisa chaiwo akumhanya mhanya kwai tiri kusunga vanhu vari kumusoro soroko kana kuvari kudyidzana nevari kumusoro soroko, hapana chekupemberera, hapana chinobuda. Iye zvino takanzwa vakabhoyo pakabhoitwa mhere mhere nevambai Priscilla Mfumira nenyaya yekuti kwakatorwa mazimiriyoni akawandisisa kubva kuNASA uko vachibonza vasungwa vabhonyima mabheo. Takazviona futi vanaiginesa Shombo uko vakabhovhiringwa vhiringwa corruption vazodidi vakazonza vana mhosva.
Asika iye zvino ZAC yati iri kutsvaga varume ava kuti izovabvunzurudza.
Kuchangoitwa mhere mhere, vari kutsvakwa, vazodiwe, vaendeswa kumatare, asi muzoona hapana chinobuda. Pachirungu vanoti takutoziva ichinzi catch and release. Changozoita apa sekuona kwatiri kuita kuti ZAC ingoitawo senge yaku mira mira inyaya ye mashoko akaburitswa ainzi akaburitswa navachivayo vachirekodwa nevamwe akatenderera tenderaya vachibata bata mukuru wenyika nevamwe vanhu vari muzvigaro garo umo vachiburitsa uori hwavo pachena.
Vaambofana mari dziri kutaurwa apa dzakakura idzi. Veruzhinji vangaita chivimbo chipi muongororo yanzi ichaitwa neZAC?
Kutanda nyadzi kwehurumende yevamunangagwa kwekuti isu hatidi corruption, ndekuti zvazobuda muchiaudio recording chiya. Nyaya yeZAC ye 40 million hatina kutanga kuinzwa nhasi. Yakatoburitswa nemapepa nhau nemasangano anoburitsa nhau senyaya guva yatipfuura iyo, asi hatina kuboona Zimbabwe Anti-Corruption Commission ichiboita hanya nazvo. Zvazochinja nhasi chii? Takutongoona kuti inyaya yeaudio recording yakaburitswa iya ndopavakunzi ndokuti afumura president necorruption dzaiitika idzi.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye nezvemagariro evanhu akanaka vari mukuru wekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunhare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Vateereri, muchirongwa chedu chezvechitendero nezuro takaita hurukuro namufundisi Levi Kadenge autakati mudzidzisi wepaUnited Theological College muHarare. Chokwadi chiripo ndechekuti mufundisi Kadenge vakasiya basa kare pachikoro ichi uye vagere zvavo kumba. Tinokumbira ruregerero kuna mufundisi Kadenge nemhuri yavo pamwe nechikoro cheUnited Theological College nezvatingadai takakonzeresa nemashoko aya. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu vaparadza dare remakurukota ranga richitungamira hondo yemuGaza mazuva mashoma imwe nhengo yepamusoro-soro yabuda muhurumende ichinyunyuta nemabatirwo ehondo nemutungamiri weIsrael uyu. Zaibu wemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vane tubato ravo idzva reUmkondo weSizwe richabatana nemapato anopikisa senzira yekusimbisa kupikisa muhurumende panguva imwe chete richifambisa urongwa hwaro hwekupikisa zvakabuda musarudzo mwedzi wapera. Russia nhasi yati pane kutaudzana neAmerica pamusoro pekuti pangango chinjanwa vasungwa vanosanganisira mutoro wenhauwe Wall Street Journal Ivan Gershkovich asi yati kutaudzana uku kunofanira kusapinzwa vatori venhau mukati. Gershkovich agara muusungwa muRussia kwenguva inodarika gore achipomerwa mhosva yekusora iyo ari kuramba. Nyanzvi dzezveutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti vatore matano ekuzvidzivirira kuti vasatapurira chirwere chedziwa kana kuti flu icho chiri kutenderera neukasha munyika munguva ino yechando, hurumende ichidzikamisa veruzhinji ichiti chirwere ichi hachinei nedenda recovid-19. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Life Zambezi avo vanoshanda pachipatara cheBelvedere Medical Center vanoti vari kuona vanhu vakawanda vari kuuya kuzorapwa chirwere chedziwa pachipatara chavo, vachiti vanhu vanofanira kutora matanho seakatorwa panguva yedenda recovid-19 ekuzvidzivirira kuti vasatapurira dziwa iri.
Vanhu vazhinji vari kuuya kuchipatara vachikosora, vachipera simba kana kuti kushaya simba mumajoints, kukwira temperature, chururuka madziwa, kutemwa nemusoro nekurwadziwa nepachipfuva. Vamwe vanotosvika pakutadza kufema zvakanaka zvekuti vanenge vato nemabayo. Do outbreak yatakatarisana nayo senyika yeZimbabwe.
Amai rura mai bonde mumwe wevanhu vakarwara nedziwa irori zvokuti vakatombofunga kuti yave COVID-19 asi pavakatestwa vange vasina.
Marwarira andakangoita ndoandakamboita 2020 na2021 ndikabatwa COVID, but ndakangoenda kwachirema ndikati ndine flu ndokutongopiwa antibiotic ndatopedza nhasi tablet rekupedzesera, asi handisati ndanyatsoita zvakanaka. Chikosoro chacho hachiperi, iwo musoro kutema.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaItai Rusike vakurudzira kubayiwa kwenhomba yekudzivirira dziwa munguva dzechando, zvikuru kune vaya vakwegura vane zvimwe zvirwere zvagara zvichivanetsa pamwe nevana vadiki.
Kune vaya vanenge vachikwanisa, tine mamwe maservice providers vari kutopawo nhomba. Nhomba yakangofanana nedzimwe nhomba dzakaita iwa dzana COVID dziya, kunotoriwo nenhomba yekudzivirira flu. Asi chikuru ndechekuti ngatingorambai tichigeza maoko, tichishandisa masanitizers, tichipfekawo zvinodziya, tichidyawo zvinodziya kuitira kuti tirambe tichidzirwa tisazobatwa neflu iyi, nekuda kuti flu iyi inga seiri kurwadza.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vakurudzirawo kubayiwa kwenhomba iyi.
Zvazvangonaka kubayiwa flu season isati yatanga. Flu season yedu inenge irimo munana May, June, July nguva yechando ino ndo panotanga flu kunetsa. Saka munokabayiwawo kunana April ikoko kunenge zvakarurama, nokuti nhomba inotora about 2 weeks kuti itange kushanda mumuviri mako. Flu chirwere chinogona kurwarisa vamwe vanhu vagotorara muhospitari, vamwe vagotofa neflu chaiyo.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti vanhu vane zvirwere zvinenge shuga, high blood pressure negomarara kana kuti cancer ndevamwe vanonyanya kuvhiringidzwa neflu.
Kuna umwe anotoshaika nokuda kweflu, hongu wazini ngechita flu inongopera yegi. Kana mna chiri mtano flu hongu inongaswa pera zviri nyore. Asi kana mna ina tuti ma underlying conditions BP, sugar, HIV, kana cancer, zvinoita kuti immunity yemunhu, utano wemunhu udzikire. Akazobatirana na flu iwawa tinongaswa kuita wese zvokuma zvakonzesa pneumonia, munongaswa kutoshaika.
Asi gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti veruzhinji havafanirwe zvavo kutya uye kuti vasatevedzera zviri kutaurwa pamadandemutande kana kuti social media zvekuti pane vanhu vari kutofa nekuda kwedziwa iri.
Social media zvatitevedzeresa, tinotevedzera mastatistics anobva mahospital medu or maproper reporting structures. But ekuti every month tinoburitsa tinawo mastatistics every month. Dai makateerera post cabinet briefing yemusvechipidi yakataura kuti month by month we have got less cases this year than last year. It's only that year this year ma cases ari more severe, flu yacho iri kurwadza kupfuura yegore rakapera.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru makumi nemasere nezvinomwe 87,000 vabatwa nechirwere chedziwa kubva kutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Bazi rezvekuchengetedzwa kwemigano yeAmerica reUS Border Patrol nebazi rinoona nezvekuchengetedzeka kweveruzhinji mudunhu reTexas reTexas Department of Public Safety vabatana mukurwisana nevanopinza vano vasina magwaro ekupinda muAmerica zviri kunze kwemutemo vachishandisa mugano wekuchamhembe kweAmerica. Mumwe mukuru mukuru mubazi rezvekuchengetedzeka kwevanhu muTexas anoti vanoita basa rekupinza vanhu zviri kunze kwemutemo ava vanoshandisa nzira dzepamusoro-soro dzine nharirire, madroni, vazivi venzira pamwe nemaredhiyo zvese zvichitungamirwa nechikwata chiri muMexico. America iri kuita dambudziko rekupinda kwevanhu zviri kunze kwemutemo inove imwe yenyaya dzinonzi dzichange dziri pamusoro mukutsvagwa kwerutsigiro nevachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika avari kushandisa kuchengetedzeka kwemigano mukutsvaga rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vesangano reAll Hands on Justice.
Ya ndona si kuti inogona kuva iri progress nekuti nyaya ye ku immigration especially vanhu kupinda kuma border especially ku Texas ku zvimwe zvacho zviri kukonzeresa nekusabatana kwemabato atinenge tuma departments anenge achiona nezvekukontrola iyo traffic inenge ichibvapo. Saka ndogona kuti i progress in the right direction yekuti at least vaite cab situation yacho yekuborder. But now tichitarisa hedu kuti vanhu neuwandu hwavo masvikiro ari kuita paborder kuti vachave vane yatingati manpower here yekumeka sure kuti munhu wese abatwa, ndo zvatida kuti tichiona manje nekuti vari kushandisawo nzira dzepamusoro-soro including nyaya dzetechnology nemadroni and all that stuff of which ndo zvavakagara vachingoitawo.
Asi tichiona kuti America inyika ine unyanzvi hwepamusoro-soro munyaya idzodzi dzekushandisa chizvino zvino, mungaona here vachikundwa naivo vari kupinza vanhu ava zviri kunze kwemutemo?
Mapindiro ari kuita vanhu kauti masvikiro ari kuita vanhu paborder zvinhu zvatingati zvinotikacha madzirimbishana nekuti vanhu vakawanda ndoti zvokutamba nazvo. Kune anonzi macarnivals anenge achibva nekunana South America uku achipinda vachiya vachikemba muTexas imomo. Saka apa chinogona kuve chiri problem in manpower kuti vangave vane equipment here yakakwana yekuti vaone vachibata munhu wese anenge achipinda paborder ipapo. Bhozi border racho rakakura rinobva kuTexas richisvika kunana California. Saka pese ipapo panenge achida kuti paongororwe kuti vanhu vasapinde ipapo. Saka zvinhu zvatingati sezvo mabato ayabatana kuti zvinhu zvinogona kuita widen yatingati scope yavanokwanisa kuva vachicover paborder ipapo kuti vaone kuti vabata vanhu vanenge vachipinda zvisina mapepa muAmerica.
Tinozva kuti vese vari kupinda vachishandisa nyika yeMexico vaamasiye. America yatadza here kuita mushandira pamwe neMexico kudzivirira vanhu ivavo kuti vasatombobvira vapindawo muMexico?
America ine yatingati third country agreement nedzimwe nyika dzakaita seGuatemala neMexico zvekare irimo nedzimwe nyika dziri muSouth America kuti kana munhu apfuura nemunyika idzodzodzo haafanirwo kuva achikwanisa kuva achipotera kana achipinda muAmerica because ikokoko vari kuti vane atingati mainstitutions akasimbawo avari kugadzirisa kuti vanhu vasave vachiuya kuAmerica kunoko. But izvi zvinhu zvokuti zviripo hazvo but vanhu vanoona sekuti America ndiyo nyika yokuti vakakwanisa kupinda vanokwanisa kushandurudzawo upenyu hwavo. Tosaka tichizoona vanhu vachizojambawo zvekare vachisvikawo kumaborder. Saka zvinhu zvatingati zviri challenging kuAmerica in which uwandu hwevanhu vari kusvika ipapapa hunodawo kuti pave ne yatingati manpower inopfurikidza izvozvo zvatiri kuona izvo. But let's wait and see.
Tiri kuona kuti America yatarisana nesarudzo muna mbudzi wegore rino. Zvinokanganisawo zvakadii nyaya dzesarudzo?
Iko zvino tiri kuona kuti nyaya yeimmigration inyaya yatingati pachirungu iri topical, iri kutaurwa zvakanyanya. Ende iwezve tiri kuona zvekare kuti nyaya yeimmigration inyaya isiri kunyatsokubatwa zvakanaka zvekare neCongress. Saka zvinhu zvichave zvichitaurika pasarudzo izvi nekuti vaTrump vasati vabuda muchigaro vanga vava nechinangwa chekuisa yatingati mudhuri kana kuti war kuborder iroro reMexico richisvikawo kuna California. Saka zvinhu zvokuti kana tichizotaurwa panguva yemaelections isusu zvida kuonekwa kuti vanhu vari kufila here safe nezvekuika kuborder kuMexico ko kana kuti hurumende ichazouya ichakwanisa here kuchinja zvinhu zvakadai sokuti zvinhu zvinototinetsei nokuwanda kwakaita vanhu kuborder.
Avanga vari nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vesangano reAll Hands on Justice vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Madi pa Studio 7. Dina hangu mukomana ndiri panapa pa Joni panapa pa Pitori ndiri pa Sochanguve. Ndinotaurawo nenyaya yezvenyika yedu. Nyika yedu inotinyadzisa. Ndo nyika yanga yakabudirira yakadarika nyika dzose kare. But ive zvino inonyadzisa kwese. Kutanga kumapresident yoya kubhora. Kune zvese inongonyadzisa zvainoita. Hatizoti inochinjawo here. Tokumbirawo maybe kune vanokwanisa kuona varonganga hondoro maprofita makuru vakwanisa kumboona kuti chinhu chidini gonye riri kuitisa zvinhu izvi kuti tisararame zvakanaka munyika yedu chii zvese tinoita zvese but hapana kana chatinowana hai pakaipa ndozvipirawo kumureve weZimbabwe.
PaStudio 7, PaStudio 7, maswera sei. Haa, izi zvimwe zvinhu zvongodo kuti vamunangagwa vaite vachivhura maziso. Kana dai vari presidenti chaivo. Nokuti apa tarisai kuti South Africa vana Ramaphosa. Ndo vanotaura nezvehusellout kuna Chamisa. Vana Nafikile Mbalula. Vachiti Chamisa nokuti unodyidzana navarungu. Nhasi ivo vari kubatana neDA. Hani munozviona. Saka nyaya iripo ndiyo kuti vamunangagwa vari kupusisiwa. VaRamaphosa vanoziva kuti kana Zimbabwe ikangowana mutungamiriri mumwe kana akaita zvavachamisa inoswera yamuka. Saka kumuka kwayo is obvious, vana veZimbabwe vachabuda vaidzokera kunyika kwavo. Saka kurasikirwa kuchaitwa South Africa namaforeigners like Zimbabwe onotoziva kuti ikonomi yavo yakutoafektiwa.
Mapurisa eZimbabwe chaanogona kusunga vanhu veopposition ndozvavanokwanisa chete. Nyika kuti vaione kuti yaane zvigamba havazvioni. Izvozvizvi mukanatsokutarisa zviri kuitikaka kuti mubvunze kuti imari ngani dzachinjwa pamakore matatu kana manapera. Zvinoratidzo kuti inyika ine vanhu here kana kuti inyika ine utongi hwejekerere. Kukonewa hakutaurwi kunzi ndakonewa asi kuti vanhu ndivo vanoona kuti wakone newa munangagwa wakonewo kutonga ngawachipa hakwe chivhaya wako waanodo kupawo.
Ndiwini vajoza zano mzuru wawo uri kukokari zano mzuru wezaro uri kukokari ainda vatarisi kuti vanhu vari kushanda sei because mwana wechikoro uri kusekondari $50 ticha upuwa $50 mzuru wezano uri kukokari kuti zano ndiranga riri bato rine vanhu vanofunga vaida vachipa vanhu mari dzinotenga kana $500 kana $600 kana $800 yakaka ndoda maticha yakai kuti tinopa mwana wechikoro mari ringabhadhariri school fees isingatengi info. Munotungamirira zano zvavamunangabwa vaifanira kutobva. Ngavatombobvapo tirikosiimbotopinda titonge nyika ive nefreedom ivo nedemokrasi kuti zvauzo tine freedom pasina freedom.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nhasi manheru tiri kutarisa nyaya dzeuori muZimbabwe uye matanho anonzi ari kutorwa nehurumende kurwisana neuori uhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvungu yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anorambidza nhengo dzebato reCCC kuungana dzichicherechedza zuva reDay of the African Child kuChinoyi mushure mekusunga vamwe makumi manomwe nevasere nezviro muHarare. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti ichakamirira vana muzvinabhizimusi vatatu vanofungidzirwa kunzi vakaita zveuori kuti vange vachienda kunopawo mativi avo panyaya iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Taboka Ncube.
soku isika disen.